hapana nyika ilichitua kana kuti there is no nation which is an island. The Commonwealth musangano wenyika dzanga dzichimbotongwa neBritain dzinoungana kugadzirisa zvematongerwo enyika, kugadzirisa zvebudiriro munyaya dzeeducation, munyaya dzehealth, munyaya dzeinfrastructure development, plus a pool of nations that can assist to develop each other through my investment, through my scholarships anobatsira mueducation kutaura kwandaita, kugadzirisa zvipatara zvedu, maexchanges anoitwa nemamedical doctors. Saka zvakakosha munyaya dzezveupfumi, munyaya dzezvebudiriro neinfrastructure development nokusheya technology, nokusheya pfungwa dzinoita kuti nyika ibudirire. Munyaya dzemasports, munyaya dzakasiyana-siyana mune zveupfumi nemagariro enyika nokubudirira kwenyika. Saka zvakakosha.
Zvakange zvakonzera kuti Zimbabwe ibude mucommonwealth zvachinja here?
Hazvisati zvachinja, nekuti zvakaita kuti Zimbabwe ibude mucommonwealth payakabuda muna 2003 yanga iri nyaya yesarudzo dzomuna 2002 dzakaitwa idzo. Muna 2002 tinozva kuti paivhotwa vanhu muHarare, vanhu vakatodirwa tega vari mapolice station. Ndozakabva tiri kuti vamunangagwa paanotaura nekuti tinoda sarudzo dzakachena. Vanorevei kana vachiti vanoda sarudzo dzakachena, iwo masoja achiita vachizvituma agriteti ofisa masoja amwe akaritaya ari kumisha kondo ari kuoganiza musangano wezanu. Saka yanga iri nyaya yesarudzo, kuti sarudzo dzomuzimbabwe dzinoita kuti mutungamiri wenyika nehurumende yake vasarudzo dzinenge dzichindoitwa sei. Saka zvinhu zvikuru zvanga zvichinyepa panyaya yesarudzo muelectoral field, munyaya dzemidhiya, munyaya dzemitemo inodzvanirira vanhu, munyaya dzenhetenuro hazvisati zvagadzirirwa. Vanotaudzwa kuti mukadzi wavachiwenga akugrebha mafamu. Saka ndiyo new era iyi, handiyo zvaingeitwa namugadzi nomukadzi wake Grace.
Chatingatarisira kuti chingachinja kana Zimbabwe yadzokera mucommonwealth chingava chii?
Kana pasina nyaya yekuti maitirwo anoitwa sarudzo achinja, hapana zvinenge zvadzokeramo, because ndoranga riri dambudziko.
Pane zvingafanira kuitwa here necommonwealth isati yagamuchira kuti Zimbabwe idzokere musangano iri?
Inofanira kuona kuti hurumende yavamunangagwa iri kuti kwai new dispensation yaita sarudzo here, nekuti hurumende haina kuuya nesarudzo kai. Vakadzingirira mudhara wavo anga akuita zvinhu zvemangamanga nomukadzi wake, vakadzingira vakazouyawo. Saka ivo vairatidza kuti vakasiyana mugabe rekuita sarudzo dzakachena nekuita sarudzo dze-one man one vote. Zvaita vana vatongogara 1979 vasati vaurava nevamwe vavezana. Kuti isu tinoda Zimbabwe yakachena isingataridzi munhu kuti ndeerudzi rupi, mushona here, murungu here, mutema here, asi kuti muzimbabweni.